Mapurisa anga kapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afumira kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yerudhaka stadium kumarondera umwe manga muchifanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo zviuru nezviuru zvevatsigiri vetriple c zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichiimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo hwanga hwaenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe Tavazopiwa mukana nemapurisa wekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare vachamisa vati hapana chabuda kumatare kwavanga vaenda
taenda kucourt nezuro maloya vakaenda kucourt majaji aifana nga ariko kucourt akashayikwa usiku hwese maloya akapedza usiku akangomirira padhora jaji kusvikira nhasi mangwanani vazoenda zvekuno kumachipet ndokwatiatiri Judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatiri kumusangano nevanhu. Saka varamba kwataenda kukotu. Vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikadaiwa zvakanaka. Chindipai mukana ndinoudza vanhu. Kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera
mutambirwi gwinyavo uye ramangwana tisi hurumende mapurisa hachinjwe mapurisa anoramba ari mapurisa masoja anoramba ari masoja chinochinjwa matipo ipati
mutevedzeri wemutauri wetriple c vaostalos tiziva vaudza studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo wekudhulibadzimu stadium kubedbridge mangwana zvisinei naizvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti zanu pf iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko
vezanu vari kutaura kuita zvese zvavanoita kuti isusu tisaungana asi yelo iri mumwoyo mevanhu asi yelo iri kutenderera kumamisa kwatati tiri kumuzarabanuku izerezere vanhu vari kutaura togona kupfeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie asi mwoyo medu ndeye yelo imwoyo yaimbova red yakachinja musi watakaanaunsa on Wednesday ikaita yelo
mumwe mutsigiri wetriple c angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu amai jane chikandwa vati kunyange hurumende yava emerson munangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi hapana chichazovamisa kuvhotera pavanoda
hazvitarisi munhu kuenda mubalot box kuti anovhotera kandidheti yaanoda chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine triple c tisine chimuti takahwina kudhara zvese zvavari kuita izvo kushandiswa because of lowlands katsiru vamatereka vakada kupinda paump neivo vanzanzi garwe chairman saka hapana vari kuona kuti ground havana ende tisine vagari vemuno ground havana ende havahwini
tamboedza kubata mutauriro wemapurisa assistant commissioner paul nyati asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi mamwe mapurisa anga achirambidza vetriple c kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi asi izvi zvanga zvichipikiswa nevatungamiriri vetriple c vanosanganisira vacharlton wende navaamos chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana covid-19 iriko zvechokwadi bato rezanu pf rinofanirwawo kurambidzwa kuita misangano yaro vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzekutsvaga mumiriri wemarondera central muparamende ndivacaston mateo vetriple c vaignatius matereke vari kumirira zanu pf pamwe navawitness muzavazi avo vari kumirira mgc
alliancendakamirira
studio 7 kumarondera ndini frank chikore
Get down, you just like you had a mama.